Ini ndini Marvelous Mfanganya huye ndichiti yei no misore na uzedu zanasi chitatu kukazi 5-2020. Zano PF ino misa kwe goreri mwe chete nengo zayo ze chidiki wa Louis Matutu na ma Godfrey Senengamu chichitevera kukupomera uori kwa kaita waviri ava wa mwe wakuru wakuru muzano PF kusanganisira mkuru we Sakunda Holdings wakuda kwa asheta gwire hii. Nyaye kunzwa chikumbiro chekuti Muzare Mary Mbaiwa vapi we mkana wakubisa Maria Chibatiso pamosha yekurova mushandi wavo yonzwika mudare nemusi wechishanu. Mutevezeri womutungamiri wenyika vati Constantine Chiwenga vanobudirira mudare kuti mudzimai wavo wavari kurambana naye Muzvare Mary Mbaiwa vasagare pamba yavo yekuBorodale Brook. Dare resenete remuAmerica rotarisirwa kupa mutongo waro nhasi pamosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Studio 7 inotarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu kushurugwi. Muchirongwa cheLife Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitika kunze kwenyika zvinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika idzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.